manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 1 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Veruzhinji votambira nemufaro chirongwa chaparurwa nehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichipa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa asi vamwe vachiti ndizvo zvinofanirwa kugara zvichiitwa nehurumende. Kanzura webato Citizens Coalition for Change kwamutare amai Monica Nkwada vakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yezvemafambisiro esarudzo vanobvisiswa mari yechibatiso kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo hondo pakati peukraine nerussia iri kuenderera mberi munyika mbiri idzi mushure mekunge ukraine yabhomba matangi epeturu murussia kunyange hazvo paine nhaurirano dzerunyararo dziri kuitwa pakati penyika mbiri idzi Vateveri vemutambo wecricket munyika vopiwa mukana wekuyemkombe wedomestic T20 pasina muripo wepagedhe wavanobvisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanotambira nemufaro chirongwa chaparurwa nehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichipa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa Asi vamwe vachiti ndizvo zvinofanirwa kugara zvichiitwa nehurumende. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Amai Mavis Kambambaira ndemumwe wavagari vekumusha webudiriro vanga vakamirira kutora chitupa pabudiriro community hall. Kunyange hazvo vange vari mumutsetse murefu vati hurumende yagona zvakanyanya kuti vawaniswe mukana wekuwana magwaro padyo navo.
Tinozvifarira zvakanyanyisa kuti hurumende yatiitira zvakanaka. Kuti tipoe zvitupa ne mabirth certificate yevana ndikuzvifarira zvakanyanya yaita zvakanaka sereke tinozvikudza zvazviri kutonetsa nokuti nyaya yekuti mari yekuti yokufambisa kuti vafambi kuenda kunotora kwachona anenge asina saka kuuya kwaiteta watoita zvakanaka
izvi zvatsigirwawo nava roads kudhuza asi vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende ikwanise kupa magwaro aya pedyo nekunogara vanhu nguva dzese kwete zvekungomirira kana sarudzo dzosvika
iprogramu yakanaka process is overdue or was overdue ndozvinotongofanirwa kugara zviri standard kwete kuti vanhu vanomhanya kunoungana kutown zvinofanirwa kuramba zvakadai not because tine maharmonized elections next year but ndino zvinongofanirwa kugara zviripo whether kune maelections whether hakuna maelections vanhu vanofanirwa kunge vane easy access to my documents ari prerequisite like chitupa hachifanirwa kunetsa kutora chitupa kuende pamarket square paunoona line riri kusvika kubhata
muzvare rumbidzai bhunu avo vakwanisa kutora chitupa nhasi vaudza studio 7 kuti vanga vaine mufaro mukuru vachiti kupiwa zvitupa kumisha inogara veruzhinji kunorerutsawo mutoro wekutsvaka magwaro aya
urongwa huri kuita huri kufadza chose kuti vari kuzotora munhu asi ne problem one ekuti panapa pakazarisa vari kunyoresa vacho vashoma
amai Nora Cheza vatiwo kunyange hazvo vanga vari kufarira chirongwa chaparurwa nehurumende ichi vange vamirira kwenguva yakareba amai Cheza vatiwo vanga vamirira mumutsetse kubva mangwanani nenguva dza 9 AM asi pavataura nestudio 7 kuma 1 maskati vange vasati vasvika mukati kuti vabatsirwe
tichatazvifarira chirongwa chitachifarira zvakanaka kuti chachichigonesa kuti vanhu titore nekuti vazhinji vamwe havana vamwe vakafirwa havana vekutoreswa navo saka chirongwa icha chakatinakira zvizhinji kuti tizviite asi manje tiri kutinetsa ndekuti chinguri chatagara pano azvinhu zvedu hazvisi kufamba kiyo yedu yacho haisi kufamba ende inini chitupa changu chakarasika asina kambotora zvangu saka ipapo pandoza ndakagara pano pano
izvi zvatsigirwawo na talent masango uya kurudzira kuti hurumende ikurudzire vashandi vayo kuti vashande nechimbi chimbi
tachifarira zvisingaiti tatati rose zvotisina zvitupa tikwanisotora zvitupa vana vedu vakwanisokuenda kuchikoro asi maitira azvo zvakutomitsa kuti tirambe tichidzoka nekuti urikungouya kuzogara ngavapindire vaone zvekuita vanhu vashande nekuti havasi kushanda ndochokwadi chachona
mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rezimbabwe election support network amai Ellen Dingani vati chirongwa chemagwaro ichi chakakosha zvikuru vakati zvichabetsera kuti ava vanoda kuvhota vazokwanisa kuvhota sezvo vachinge vave nezvitupa
paita kuti vanhu veruzhinji vezimbabwe vanga vasina magwaro anodiwa pakurejista kuvhota vakwanise kuwawana uye nekunorejista kuvhota saka tinongokurudzirawo vecivil registry kuti vataurirane nevezimbabwe electoral commission kuti pavanenge vachifamba vachiita chirongwa chavo chemaids nemamwe magwaro vanofanira kuti vanhu vabva vakwanisa kurejistawo vachivhota
mumashoko avo kuvatori venhau munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaaron nepera vati chinangwa chechirongwa ichi ndechekupa mukana kuvanhu kuti vawane magwaro uye kuti vazokwanisawo kunyoresa sevavhoti vanhepera vati vari kushanda nekambani yegasu pasulis inovawo iri kupa mapasipoti
is to give our people, those who don't have birth certificates, death certificates, another document that they may so desire to have. This is particularly to allow them to register as voters. There has been quite
chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti tipe vanhu vedu vasina mapepa ekuzvarwa zvitupa nemapepa anoratidza kuti munhu akafa tokuda kuti vakwanise kunyoresa kuvhota panga pave nevanhu vakawanda vanga vasina zvitupa nemabirth certificate zvakawedzerwa nechirwere checovid-19 huyewo pamwe nekuti tanga tisina zvekushandisa zvakakwana
tsvakiridzo yakaitwa nekomishini inoona nezvekodzero dzevanhu yezimbabwe human rights commission muna 2020 yakabudisa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri munyika havana magwaro anoratidza kuti zvizvarwa zvezimbabwe chirongwa chehurumende chekutenderera nenyika ichipa vanhu magwaro ichi chiri kutarisirwa kusvika muna gunyana wegore rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Kanzura webato re Citizens Coalition for Change Twamutare amai Monica Nkwada avakasungwa nezuro Maneru vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yezvemafambisirwo esarudzo vamiswa pamberi pedare ramagistrate waWellington Mukwengi nhasi vachibvisiswa zviuru 10 zvemadhora emunyika semari yechibatiso kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Mutoro wedu wenhau Loida Mumoyo anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi vanyasha chikuni vaudzadare kuti Kanzura Mukwada avo vakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemugovera svondo rapera vakabiridzira pamapepa eboka reZimbabwe Electoral Commission ZEC. Vachikuni vanoti pamazuva asinganyatsozivikanwa mugore ra2017 amai Mukwada vakanyoresa semuvhoti vachishandisa kero yepamba namba 4106 muchikanga 2 munova muward 13 kuno kwamutare asi gore rino musi wa26 ndira amai Mukwada vakazonyoresa mapepa avo nenomination court kuti vanogara panamba 442 Devonshire Farm kuweymouth makare mamutare vachimirira bato reCCC vachikuni vanoti nekuita kwakadai amai Mukwada vakapara mhosva pavapa mutongo wavo vamukwengi vati amai Mukwada vaisafanira kuva nechekuita nevafakazi panyaya iyi uye vanosungirwa kuramba vachigara panhamba yemba yavapa kudare kuti ndipo pavanogara gweta riri kumirira amai Mukwada vachris ndlovu vanoti vanoona kusungwa kwaamai Mukwada nemapurisa sekusina musoro
gesheni dzachona hana musoro because polisi inotaura iyo mapepers aya aunza kukoti kuti anogara kuDevonshire Farm yet they are alleging kuti akapa false information yekuti haagari ipapo so we find it ridiculous.
Vandlovu vanoti nhasi kwange kuri kutanga kupinda kwenyaya mudare apo pazopuwa mukana wekuti vatongwe vachibva kumba
havana kutongwa vangopiwa bail kana kupiwa mvumo yekunzi chongwe vachibva kumba kwavo saka nhasi hakusi kutongwa irimandi chete
vatsigiri vetriple c vane chitsama vange vari mudare nhasi vachitsigira kanzura wavo uye vazoita mudeme mudeme kuti vakwanise kuunganidza mari yechibatiso yanga ichidiwa namabharani wedare nhasi vachangobva kusarudzwa kuva mumiriri wechikangadanga mvura mudare reparamende vaprosper chafiwa mutseyami pamwe nasenata kresenzi yachabuka ndevamwe vevakuru vebato retriple c vange vari mudare nhasi zvakare vachipa rutsigiro rwavo kuna amai mukwada amai mukwada vakakunda vajoseph govo vezanu pf navazvikomborero majuru vemdc alliance yaitungamirirwa nemutungamiriri werimwe bato remdct vadouglas monzora musarudzo idzi ndakamirira studio 7 mamutare ndini lweda moyo
Hondo pakati peUkraine neRussia iri kuenderera mberi munyika mbiri idzi mushure mekunge Ukraine yabhombawo matangi epeturu muRussia kunyange hazvo pane nhaurirano dzerunyararo dziri kuitwa pakati penyika mbiri idzi pari zvino. Sangano reInternational Federation of Red Cross Crescent Societies razivisa kuti vanhu vanosvika mamiriyoni 10 nemasere kana kuti 18 miriyoni vari kuda rubatsiro kusanganisira vamwe mamiriyoni 4 kana kuti 4 miriyoni vakatiza hondo iyi. Sangano iri rinoti kuendesa rubatsiro mune dzimwe nzvimbo dziri muUkraine kuri kunetsa nenyaya yemabhambo ari kukandwa neRussia. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paDevry University kuColumbus mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanoona nhaurirano dzerunyararo idzi dzichizobudirira kunyange hazvo nyika mbiri idzi dzichiri kurwisana pari zvino. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7.
Ndinoona sokuti chikuru chatinofanira kukudza ndechokuti nhaurirano dziri kuindirira mberi chero zviri zvinhu zvakaoma chaizvo kuti vabvumirane savanhu vari kurwisana asi pari kukwanisa kutauriranwa. Tichitarisa mazuva apfuura wakuti kwakusina nhaurirano idzodzo saka chikamu ichocho chokuti tasvika panhaurirano chero tichirwisana zvedu zvinoratidza kuti nerimwe zuva tine tarisiro yekuti kuchaita ceasefire. Vanhu vacho vari kutaurirana vane pfungwa dzakasiyana ndosaka vachirwisana. Saka tinoona kuti nyangwe iyo Russia ichinge ichirwisawo Ukraine, Ukraine iri kurwisawo zvekare ichitumidzirwa zvombo neshamwari dzayo. Nhasi chaiko vadhurawo matengi epeturo okuRussia mutauni yokuRussia. Saka nyangwe zvinhu zvakaoma zvasara tarisiro dzedu ndeyokuti nhaurirano ngadzirambe dziripo vanhu vachasvika pakuzobvumirana.
Munoona kubatsirwa kuri kuitwa Ukraine nedzimwe nyika dzakadai seAmerica iri kupa Ukraine zvombo zvekushandisa pahondo iyi, uyezve tichionawo zvakare kuti Russiawo iri kuti iyo mafuta ayo achange ari kutengwa nemari yemunyika yavo yemarubhi, zvichibatsira here kuti nhaurirano idzi dziwanikwe dzichizo unza runyararo kunyika mbiri idzi?
Handione zvichikanganisa nhaurirano idzi nokuti Russia pamwe chete neUkraine chinangwa chavo pari zvino ndechokuti vasvike pachibvumirano, nokuti marwadzo ari kuwanikwa kwese. Russia zvino hazvina kuinakira, ikonomi yayo upfumi hwayo huri kudzakira, vanhu vachibuda mabasa, masoja avo achifa nokurwisana kwavari kuita kuUkraine. Tinozoonawo kuti vari kurwiswawo zvekare. Saka handioni kuti panokanganisika nhaurirano idzidzidzi nokuti nyika idzi hadzikakwanisi kurwisana kusvika nokusingaperi. Aiwa,
ava vanga vari muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7 vari parunhare kuDevry University kuColumbus kuOhio muno muAmerica. Zvezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa munyika pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi mana nevana kana kuti 5444. Vamwe zana nevana kana kuti 104 vakawanikwa vaine denda iri, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitanhatu nemazana maviri ane makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 246,286. Vanhu zviuru zana nemakumi maviri nechimwe zvine mazana mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 121,906 vakabaiwa nhomba yekutanga nyika yose. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Cameroon iri kunetsekana kudzikamisa denda rekolera iroro rwarisa vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu neutachiwana uye kuuraya vanhu vanoda kusvika zana kubva muna kukadzi. Vakuru vehurumende vatumira makurukota eutano pamwe nemvura kunzvimbo dzakabatwa nedambudziko iri uye vatanga kuendesa kwavo voga vanhu vakabatwa vaine chirwere ichi kudzivirira kuti chisapararira. Sangano reUnited Nations rinoti kurwisana pakati pemauto ehurumende eEthiopia nemauto emudunhu reTigray kwasiya vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vasisina pekugara kubva muna mbudzi 2020. Gore rino kurwisana uku kwananga kudunhu renyika iyi reAfar, izvo zvasiyisa zvizvarwa zveEthiopia zvakawanda pamwe nevapoteri vanobva kunyika iri pedyo yeEritrea misha yavo vachienda kunotsvaga pekugara pakachengetedzeka. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro China vakapa mvume yekuti miriyoni imwe chete yemabharero emafuta aburitswe pazuva kubva mudura remafuta enyika kwemwedzi mitanhatu inotevera. Mutungamiri wenyika vaBiden vanoti danho iri rakanangana nekudzikamisa mitengo yemhando dzemoto yakwira kubva pakadzikwa zvirango zveupfumi paRussia zvichitevera kupinda kwayo nechisimba muUkraine. Vagari vakawanda mudunhu reZimbabwe kumashanaland west vanoti havasi kufara nedanho rakatorwa nekanzuro yavo rekuda kuvabhadharisa mari kana vachida kukanya zvitinha zvekuvakisa dzimba dzavo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kanzuro yeZimbabwe yakazivisa vagari ava kuti kutanga gore rino vanhu vanofanirwa kubhadhara mari kuti vakwanise kukanya zvitinha. Chiziviso ichi hachina kutambirwa zvakanaka nevagari ava vanoti danho iri richadzosera budiriro pasi sezvo vasina mari yekubhadhara kuti vakwanise kukanya zvitinha zvavo. Zvinonzi nevagari ava chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti mutemo wekanzuro uyu unopesana nezvagara zvichiitika kubva makare kare. Mumwe mugaro wekwaZimba, amai Ana Muchetu, vanobva mubhuku rekwaMuchetu, vanoti vakashamiswa kunzwa kanzuro yavo yava kuti vabhadhari kukanya zvitinha, vachiti hazvina musoro kuti vabhadhariswe kukanya zvitinha pazvuru zviri muminda mavo.
Sera kuya vakataura kuti havachabvumidza kuti vanhu vachaye zvitinha. Hanzi kana uchitoda kuchaya zvitinha unotouya wodi kuti ndoda kuchaya zvitinha wobhadhara mari. Sanga tinobhadhara majuru zviri mumunda medu.
Amai Muchetu vanoti kana vachibhadhara mari dzebudiriro kana kuti development levy hapana chikonzero chekuti vabhadhare zvakare kuchera ivhu rekukanya zvitinha zvekushandisa pamusha wavo uye vanoti danho iri harikurudzire budiriro kana kuti development.
Ende kuvaka kwacho tinogovaka sei? Sanga ikoko kumaruzevha kwatiri ikokoko zvinenge tototi churu changu ichi ndikatsvaga vanhu vakandicherera zvitinha ndovakawo dzimba. Zvino kana vadaro ndozvaonete.
Mumwe mugari vaDen Mogombe vanoti kanzuro yeZimba yave kutsvaka mari nedemo vachiti kubvira pachigare hapana munhu aibhadhariswa mari yekukanya zvitinha zvepachuru chiri pamba kana mumunda make. VaGombe vanoti nyaya ingade matare inyaya yehuni dzekupisisa zvitinha izvi kwete kuchera ivhu.
Munha ume anopenyu mutaunu enda kumusha usvikotambirwa nemafees nemacharges ekanzuro. Aiwa tatsananafu. Kana vachinga vaomerwa nokushaya mari ngavatsvage mamwe maprojects anojenereta mari. Ndo zvinogona kuvabatsira kuita mari. Vanokuomesera vana vavo, kuomesera vanhu muno muZimbabwe muno.
Mambo werimwe dunhu maZimba, Mambo Beperere, vaForward Chikepe, vanoti hapana zvavakataurirana nekanzuro pamusoro penyaya iyi, asi vanoti kubva kare kare hapana munhu anorambidzwa kuchaya zvitinha panzvimbo yaanenge akagara. Mambo Beperere vanoti chinorambidzwa chete kutema miti yekupisa zvitinha kana pasina mvumo.
Kubva pasi chigare hakuna munhu anorambidzwa kuchaya zvitinha panzvimbo paari. Chinorambidzwa kutema miti zvisina mvumo yokuzopisa zvitinha izvozvo.
Mambo peperere vano chinyaya zakadai dzinofanirwa kutauriranwa kwete kuti kanzuru imbunyikidze vanhu.
Kana kuriko kuti inyu development hakuna chinhu chinongoverekana chaakungoimpozwa pane vanhu chisina kugarirwa pasi nevanhu vacho nokuti kanzuru inobva muvanhu.
Sachigaro wekanzuru yezvimba amai PY Chipunza vanoti hapana zvavanokwanisa kutaura pamusoro penyaya iyi kana vasati vataurirwa nemakanzuro avo zvichemo zvine vagari.
I need to know kuti kampeni yacho irikubva papi. Does the councillor concerned know kuti pane issues akadaro? What is really going on?
Asi mumwe kanzura anomirira bato reMDC Alliance vaBison Mavuto vanoti mutemo wavepo wekurambidza vanhu kuchaya zvitinha vasina kubhadhara mari kukanzuru asi vanoti hausati watanga kutevedzerwa.
Bairo racho harisati rakushanda iro. Bairo pane bairo rakagadzirwa rekuprotekta environment but hasati rakushanda kutondishamisa zvapuri kutaura.
Mutauro webazi rinochengetedza zvowanikwa munyika reEnvironmental Management Agents kana kuti EMA mudunhu reMashonaland West vamunyaradzi Nharuiswa vanoti haisi nyaya yekanzuru chete asi yemasabhuku pamwe nemadzimambo yekuchengetedza nzvimbo. VaNharuiswa vanotiwo nyaya haisi yekuti vanhu vabhadhare mari kuti vachaye zvitinha asi kuti kuchengetedza nzvimbo dzavagere. EMA inoti zvakakosha kuti makanzura ashande nevakuru vematunhu vakaita semadzisabhuku vanasadunhu nemadzimambo veZimbabwe National Parks pamwe nevanoona nezvemiti sezvo nyaya dzekuchaya zvitinha dzichifambirana nekutemwa kwemiti yekupisa zvitinha nguva zhinji zvisina tsarukano. Dzimwe nguva vanochera zvuru nekukanya zvitinha ava vanosiya vasina kuvhara makomba avanenge vachera izvo zvinogona zvakare kukonzera njodzi yezvipfuwo zvinodonheramo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Vateveri vemutambo wekriketi munyika vapiwa mukana wekuona fainari yemukombe wedomestic T20 pasina muripo wepagedhe wavanobvisa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi zvizere pamwe nezvimwe zviri kuitika mune mimwe mitambo munyika.
Mutauriri weZimbabwe Cricket vaDarlington Majonga vanoti vateveri vemutambo uyu vanofanira kubuditsa tsamba chete yehumbo hwekuti vakabayiwa nhomba dzakakwana dzekudzivirira COVID-19 kuti vapinde kunoona fainari iyi. Asi vaMajonga vabuda pachena kuti magedhe achavharwa kana vatsigiri vanotenderwa nemitemo yeCOVID-19 vangopinda munhandare iyi. Hurumende inotendera vateveri vemitambo vasingadarike zviuru zvishanu kupinda mudzinhandare kunoona mitambo. Finally, yeDomestic T20 iyo iri pakati peMountaineers neAlliance Health Eagles ichange iri muHarare Sports Club kutanga nguva dzekudya kwemasikati. Alliance Health Eagles ichange ichitarisira mashiripiti kubva kuna Tinashe Kanukamwe chamuchibhabha kudzai maunze na Wesley Mandevere kuti itore mukombe uyu. Asi Mountaineers iyo ine vatambi vakaita sa Kevin Kasusa, Shingi Masakadza na Tony Munyonga yakagadzirira zvakasimba kusimudzawo mukombe mukuru uyu. Totarisa mutambo werugby. Chikwata cheZimbabwe chere kusimudzira makundano acho e2022 Curry Cup muSouth Africa mangwana nemutambo neNorthern Free State Griffons. Chikwata ichi echo chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chichatamba mitambo mipfumbamwe kumakwikwi aya kusanganisira neKenya musi wa9 kubvumbi. Vamwe vatambi vari muchikwata ichi echo chiri kushandisa zita rekuti Mago Sharks vanosanganisira George Saungweme, Clopas Kundona, Connor Pritchard, John Stander na Keith Chawira. Zimbabwe eri kushandisa zvekare makundano aya kugadzirira makwikwi e2023 World Cup ayo iri kusangana neIvory Coast makota finali. Sachigaro weZimbabwe Rugby vaAaron Jani vanoti mitambo yeCurry Cup ndiyo rwendo rwekutanga munzira yavo ye2023 World Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo
ne dzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei. Saka zvese izvi tichange tichitarisira kuti tiwane mimwe mitambo yatichatamba tisati tasvika paIvory Coast.
Ko South Africa uku, Zimbabwe ichatamba zvekare neGeorgia iyo yadongorera 2023 World Cup ichikwikwidza kuEurope. Totarisa nabvu. Zvikwata zviviri zviri kukwikwidza kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Chicken Inn neManica Diamonds zviri kusangana zvichiedzana masimba ekuona kuti mukuru ndiani muLuveve Stadium mangwana. Chicken Inn ndiyo iri kutungamira makundano aya nemapoints makumi maviri nemaviri. Manika Diamonds iri pachinhano chechina nemapoints gumi nemasere. Asi pachinzvimbo chechipiri pane Dynamos iyo iri kutarisira kukunda Black Rhinos muNational Sports Stadium nesondo, sekutaura kwemurairidzi wayo Tonderai Ndiraya.
Tiri kuramba tichingoenda mberi, ticharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi.
Caps United iri munzira kuenda kwaMutare kunosangana neTenax musakubva Stadium nesondo. Musi mumwe chetewo Highlanders yakananga kuGibbo Stadium kunobandana neTriangle. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Mugovera Yada vs Herentals Baobab, FC Platinum vs Wawa Mandava, Cranbourne Bullets vs Blair City Sakuba, ZPC Kariba vs Harare City Nyamunga. Nesondo, Blauwe Chiefs vs Ngezi Platinum Stars Luveve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Bache live talk na 8 PM. Nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa sarudzo dzakabva kuitwa dzemabai election pamwe nehondo iri pakati peRussia neUkraine. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 chibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Veruzhinji votambira nemufaro chirongwa chaparurwa nehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichipa zvitupa nemagwaro ekuzvarwa, asi vamwe vachiti ndizvo zvinofanirwa kugara zvichiitwa nehurumende. Kanzura webato reCitizens Coalition for Change kwaMutare, amai Monica Mukwada, avakasungwa nezuro manheru vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yezvemafambisiro esarudzo, vanobvisiswa mari yechibatiso kuti vakwanise kutongwa vachibva kumba kwavo. Hondo pakati peUkraine neRussia iri kuenderera mberi munyika mbiri idzi mushure mekunge Ukraine yabhomba matangi epeturu muRussia. Vateveri vemutambo wecricket munyika vopiwa mukana wekuona fainari yemukombe wedomestic T20 pasina muripo wepagedhe wavanobvisa. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingani thona njani izilukandaba olamukela injabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 1 Mabasa 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
umungathi yabhalisa ezitshayini enika abantu izithupha iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela izithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga.
Uhlangothi lukamsitheli lusungule namuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti.
Njengoba sasithilwe phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa iRussia.
Ele Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoto lendizamtshina, kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi ibutho lalo yilo elenze lokhu.
Ibizo lomculo lo esikhulayo ubizwa ngokuthi imvunulo kamzilikazi owela ngaphansi kwe-Afro Jazz.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silecembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo we-Afro Jazz lisebenzela lisetsholotsho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ngothi lukamsitheli lusungule lamuhla umkhankaso wokuhambela uZulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Lanxa iningi lamukele ngenjabulo loluhlelo, bakhona esigabeni seMandebeleni abathi kuza kuba nzima kubo ngoba umbhuqazwe wegugurawundi wabathiya bengelamaphepha okuzalwa, okutsho ukuthi bazayehluleka ukuthola incwadi lezi. Sicocele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ebhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ukubana kuyabhaliswa kakasha iblitz le lokunikeza abantu izithupha mbona ngazathi kuyinto enhle, kodwa mbona ngazathi kodwa futhi okuqala kunika abantu izithupha ngoba uma ungathi uyabhalisa at the same time unika abantu izithupha iprocess yangkhona mbona ngazathi ngenxa yokuthi banenge abantu kuleli abangasela zithupha kuzathiya abanye abantu bengabhalisanga ngoba bengatholanga izithupha, kodwa bekuze kuqala kubhaliswe abantu bethi bengabhaliswa abantu bese kulandela izithupha. Njalo siyazi ukuthi bekungakabi lohlelo olucacayo olokuthi labo abalezihlobo zabo ezabulawa umbhuqazwe bona kwenziwani ngabo, ngoba uzathe umuntu abengalabhethi engelani so bekungakafakwa uhlelo olucacayo because kunalokho okukhulunywayo politically, kodwa okungasiyo akula clear legislation yokuthi hayi sesirelaxe laphana ukuthi labo abalezihlobo abale situation enje benefit.
Kodwa ngokubona kwakho nxa kuyikuthi abantu wesigaba seMathebeleland bengathola bona izithupha bengabhalisela ukuvota ngobuningi na, kumbe vele ukhetho abantu besigaba abasalufuni?
Abantu uma bengathola izithupha mbona bebethole lenkuthazo bangabhalisa. Abantu okudingakalayo ukuthi bekhuthazwe ukuthi bebhaliswe lokuthi bezwisise ukuqhakatheka kwevoti. Okuluhlupho yikuthi eMandebeleni sila abantu abakhuthaza ukuthi abantu kabengavoti, and khonokhana bengaqeda ukuthi abantu bengavoti abakazi becacise ukuthini uma bengasavotanga kwenziweni. So kudingakala ukuthi labo abakhankasela ukuthi bevotelwe, abakhankasela ukuthi ukuqakatheka kwamavoti, kufuze beqine ngamandla ukuthi bekhuthaze izizalwane ngokuqakatha.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo yisiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni ibheju likaZulu. ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zeGwanda zithi amapholisa kumele abhode amalokitshi wonke ebusuku ukuze alwisane lobugebengu sobubhahile kuleli dolobho. Lokhu kulandela ukubulawa komunye wesifazane elokitshini leSpitskop ebusuku kuthange ngumuntu ocatshangelwa ukuthi lisela. Okuningi asikuzweni kuntathela izindaba yethu Albert Ncube esiphalo ludaba ngokugcweleyo eseGwanda.
Uzulu waseGwanda ukhala ngokuthi kasabuquthi ubuthongo ngenxa yezigebengu esezivuke ubhova edolobheni kulezi nsuku. Unkosikazi Emilia Ncube oleminyaka efika phosa amathumi ayisikhombisa 68 ubhubhe ngemva kokutshaywa kakubi ngesidindi sehloko ekhanda, kwathi umzukulu wakhe u-Aaron Zulu walimala kabuhlungu khanda ngemva kokuganulwa njalo sesimeni esibi esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals. Unkosikazi Beauty Dube ngomunye wemuli yomufi, yena uthi umndeni udabukile ngempela.
Sibuhlungu thina sidabukile, sidabukile kakhulu. Abantu abathengisa amatamati bayagiginyiswa, bathathelwa amatamati, kodwa laba ababulala abantu vele akathathi. Namhlanje sesisele sizintandane zokugcina elizweni esingakwaziyo ukuthi siyathi sikhala siyekhala kubani, ngoba nguye umama ebesesisele laye simthembile emulini.
Unkosikazi Siduduzile Masilela ungumhlali wesipiskop kuward 5 uthi kabasavikelekanga lalapho besezindlini.
Thina njengabomama abahlala kuward 5 vele sesihlalela evalweni, ngoba nxa umuntu esenelisa ukubuya agamule isivalo ebusuku angene endlini azakwanisa ukuthi angigamule ambulale, kusho ukuthi mfana lo muntu ophandle. Security yethu i-acta only nxaso kulo sehlakalo sibi esenzakaleyo, kodwa ama-patrols abawenzi ngendlela eqondileyo, ngoba nxa umuntu efika agamule isivalo aze angene abulale abantu kutshengisa ukuthi la mapholisa vele abe ngekho duze esigabeni. Silusizi kakhulu ngogogo lo osishiyileyo.
Umnumzana Edgar Ncube ugcizelele amazwi kaMasilela esithi izakhamizi sokumele ziphume lamaqhinga okuzivikela.
Hleli nje sithola ama-reports every day ukuthi kuba lama-atems okufuna ukungena ezindlini, abanye bangenelwe ezindlini, abanye ngabatshontshelwa izimota. Amapholisa akwazi kuhle mhlophe lokhu. Okumele ukuthi ngabe ngesimo sakhathesi kumbe ngensuku zanamhla ngabe sekule ndlela eyenziwa ngayo kumbe kuphela amapholisa apatrolayo ubusuku bonke, kodwa kakwenzakali. Ngicabanga ukuthi funa thina njengezakhamizi aluba nje siyazibumbela umphatho esizazama ukuthi sizelekelele sizivikele kulobu dlongodlongo obukhona.
Ukhansila kaward 5 umnumzana Gilbert Dube uthi izakhamizi zihlukuluzekile ngalesi sehlakalo.
Abantu ke bahlukumezekile kakhulu ngalesi sehlakalo, ngoba kukhanya sokuvamile ukuthi abantu baganyulwe. Kukhona njalo osokuzanywa ukuthi kwenziwe i-police base shopping center Red Cross. Lokhu kwenzelwa ukuthi amapholisa abe seduzane lozulu, ukuze nxa kusiba khona okwenzakalayo okudinga amapholisa baphange babe khona bancede abantu.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni unkosikazi Loveness Mangena uthi basaluphena lolu daba njalo babophe umsola oyedwa. Ubugebengu buyabuqhela kuleli dolobho mihla ngemihla. Kule viki ngolwesibili umnumzana Phathuma Ndindi owespeace corp uvuke ekuseni wathola imoto yakhe yohlobo le-Honda Fit itshontshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Russia lithi ibutho lakwele Ukraine namuhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimota lendizamchina edolobheni leBelgrado, lisebenzisa indizamchina ezithwala imibhobho emikhulu. kodwa ele Ukraine alivumanga kumbe ukwala ukuthi yilo elenze lesi sehlakalo. I-Associated Press ibika ukuba ele Russia lithi lokhu kuza kwenza kube nzima ukuba inkulumo zokukhumisana umlotha eziqutshwa kwele Turkey ziqhubekele phambili. Umnumzana Dmitry Peskov, isikhulumeli sikamongameli Vladimir Putin wele Russia, uthi ukubhomba kwenze ele Ukraine ilizwe lakhe kutsho ukuba izaqhubekela phambili impile. Lokhu kwenzakala ngesikhathi le-Ukraine lizama ukuthwala izizalwane zalo ezisedolobheni le-Mariupol lapho ele-Russia elihlasela khona ngamandla, njalo eselibulele abantu abaningi labhidliza izakhiwo eziningi. Ibutho lakwele-Ukraine libika ukuba selizibambe esidukwini e-Irpin lamanye amadolobho ayehluthunwe libutho le-Russia. I-Reuters ibika ukuba sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4 million asebebalekele impilo bayaphephela kwamanye amazwe angomakhelwane. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Ngabutho Nicholas Mabena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party.
Njengoba sasitshilo phambilini ukuthi okuzaqeda impi ekhona e-Eastern Europe ikakhulu e-Ukraine yokuthi i-Ukraine kumele ivume lokho okuthiwa i-Russia ukuthi akumelanga ibe lilunga lombuthano othiwa yi-NATO. Okwesibili, akumelanga i-Ukraine ivumele iMelika lamanye amazwe entshonalanga ukuthi afake ama-military bases phakathi kwe-Ukraine, ngoba lokho kwenza ukuthi kube le-security threat kuRussia ngoba ama-military bases azabe sephakathi khonapho.
Ye, ukubhomba-ke kwenziwe ngele-Ukraine kulangale kwele-Russia, ubona njani maphela
lokho ukuthi iUkraine ihlasele ipetrol station eseRussia ukuthi kumbe kuzenza ukuthi inkulumo zingaphumeleli. Thina sikuchoye ukuthi vele uqaliseni iUkraine kayilandele lokho iRussia ekuchoyo, ingalandeli lokho ekutshelwa iMelika. Kanti siyakwazi futhi iMelika lamazwe asentshonalanga asefake izikhali eziningi kakhulu eUkraine bezama ukulwisana lelizwe laseRussia.
Umnumzana Ngabutho Nicholas Mabena, unobhala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party. Ubeqoqa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Live Talk namuhla siqhubekela phambili sihlaziya okuphume kukhetho lwama-by-elections olwenziwe ngempelasonto edluleyo kanye lokwenzakala kwele Ukraine. Okwamanje ke sikhangele udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Inhlanganiso yamalwa ecatsha eLebanon exhaswa ngele Iran eHezbollah isilingatsha zayo zenkohlakalo emazweni amaningi omhlaba jikelele. Emhlazi kufumba imbido elemelika lethesa izijeziso zenotho amalunga eHezbollah amabili asebenzela kwele Gini, uAli Sade lo Ibrahim Taha. Isikhulumeli sogatsha lwezekhaya umnumzana Ned Price wethule umbiko othi izijeziso lezi zizaphathisa ekwenqabeleni inhlanganiso yeHezbollah kunhlangothi lwentshonalanga yezwekazi le-Afrika ephila ngokufumbathisa ukwephula umthetho. Embikweni wokwethulwa kwezijeziso lezi, ugatsha lwezemali lwathi ababili laba yizo ingqungquthela zenhlanganiso le. USade ususa imali kwele Gini eyisa kuHezbollah esebenzisa abameli bakhe abasegini leLebanon. Ungumngane lomunye njalo umlandeli weHezbollah omkhulu uKasim Tajeddin. owaqanjwa njengolwa ecatsha umqoka especially designated global terrorist. Ugatsha lwezemali luthi uTajuddin waphathisa iHezbollah ngezigidi lezigidi zamadola wasungula amankampani aweHezbollah labafo wakhe. USanbade waphathisa uTajuddin ukuthi axhumane lenkokheli yakweleGini elenkohlakalo lekahulumende walelo lizwe jikelele. U-Ibrahim Taha ngomunye wabaphathisa isikhwama seHezbollah bekweleGini. Ugatsha lwezemali luthi uTaha lomunye wakhe bathumela imali engamadola eMelika kwenye inkampani yabo egcekeni lendizamtshina eleConakry Airport. Bafumbathisa izisebenzi zemngcele ukuthi imali idlule empahleni iye phandle kwelizwe. Bobabili uSade loTaha betheswa izijeziso zenotho phansi komthetho i-Executive Order 13224 ngokuphathisa kumbe ukupha imali lolwazi kumbe ezinye indlela inhlanganiso yeHezbollah. Lokhu kutsho ukuthi yonke impahla lezifiso zokuba lempahla ezababili laba ezikwele Melika kumbe ezigcinwe ezizalwane zakwele Melika kumele zibanjwe kumbe kwaziswe ugatsha lwezemali kumbe ugatsha olubona ngempahla yabo kuza olwe Foreign Assets Control kumbe i-OFAC. Njalo ngaphandle kokuphiwa imvumo ngelayisensi evela ku-OFAC kumbe ukuvunyelwa iziphathamandla zikahulumende, izizalwane zakwele Melika azivunyelwa ukwenza ibhizimusi labantu laba abetheswa izijeziso zenotho. Imikhuba emibi yalabo abetheswa izijeziso zenotho mhla zikufo Mbimbitho zenqabela abazama ukweyisa imisebenzi ehlanzekileyo bephathisa imisebenzi yamalwa ecatsha lapho okule misebenzi ebalulekileyo, kutsho isikhulumeli sogatsha lwazangekhaya umnumzana Price. Elemelika lizaqhubeka liveza abantu abasekela imikhuba yobudlwangudlwangu. Bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Kwezemidlalo uthi khona kusazoba mnandi umdlali weqembu leHighlanders ohlohla sakudlala kulezinsuku unqobizi Thamasuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Umasuku ungumsekeli kakapteni weqembu leHighlanders uselitshayele emambuleni kahlanu kwimidlalo yethu ebangunomunye yeligue. Uthi ukusebenza kanzima kanye lokuzimisela yikho okumenza ahlohle kangaka lo nyaka.
Ngibona ngani ukupractisa kahle lokufika endaweni zangkhona eziseduze lasebhaleni ukwenzela ukuthi noma yiliphi ithuba endilitholayo ikwanisa ukuthi ngitshayele phakathi. Isifiso sami ukuthi ngibe lokho engiwatshaya ngisiya phambili, sizabona ukuthi umnyaka usephela nyaka selingaphi.
Iqembu leHighlanders lizavakatshela eTriangle ngesonto emdlalweni weviki yeshumi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League. Njalo umqeqeshi walo uMandla Mpofu uthi sebehlomi baphelela sebelinde ukuyahlasela kuphela.
Hayi, amalungiselelo ahamba kuhle, ihlomile iyakhona leTriangle njengiyathatha imiklomelo nje.
UMasuku laye uthembisa abalandeli bebhosi ukuba labo njengabadlali bazabopha ziqine ukuze baphumelele.
Awukalungi ngendlela esifuna ngayo, kodwa hayi, siyathembisa ukuthi njengamadoda sisasebenza ngamadlakuzane langamandla ethu wonke sibili. Siqinisele umdlambula sibili ngoba leli liqembu elikhulu kakhulu lathi silisekelayo. So noma yiphi indoda noma yiliphi ijaha elingabe likhethiwe ukubana limele iqembu leHighlanders kumele lisebenze ngokusikhandla lokukhalipha langesibindi ukuze ukuthi iqembu leli liye phambili.
Imidlalo yeviki yeshumi kwisigaba seCasalaga Premier Soccer League iqala ngomgqibelo lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu elihlezi phezu kwengalane leChicken lizadibana neleManyika Diamonds ngaseLuveve. Iqembu leYada lizancikelana leHerentals ngaseBaobab. Iqembu leFC Platinum lizatshana leleWawa ngaseMandava. Iqembu leCranbourne Bullets lizemukela leBulawayo City ngaseSakubva, kuthi iqembu leZBC Caribe lizadlala leHarare City ngaseNyamunga. Kweminye imidlalo yangesonto iqembu leTenex lizemukela leCape Town ngaseSakubva. Iqembu leBulawayo Chiefs lizancikelana leLenkezi Platinum Stars ngaseLuveve, kuthi iqembu leDynamo lizadlala leBlack Rhinos ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji. It was a
Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile.
Kule viki kuhlelo Woza Friday sileqembu elihamba ngegama lokuthi imvunulo kamzilikazi elicula umdumo weAfro Jazz lisebenzela lisetsholotsho. Okuningi asikuzweni kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smanda.
Labaculi abadabuka kulomhlubulo bacula umdumo wechibilika kodwa imvunulo kaMzilikazi bathi bona bapholile ingobe buya ngomculo opholileyo bamelwe ngumkhipheni Chabangu ozalwa konhlamba eCholojo.
Ngokuzalwa ngizalwa nguAmos Chabangu Bezelia endaweni yakwenhlamba uChabangu emzini omkhulu umama la engumamoyo ozalwa khona endaweni yaseCholojo. Ukufunda isikolo ngafunda endaweni yaseChabanda isikolo esilaphana endaweni yakuNkunzi.
Umfana kaChabangu selesikhathi ecula
ezokuhlabela ngicela phana ngonyaka ka-2013 lapho engaqala khona leqembu leChabanda Mabhoko Sound ebelikhokhelwa nguFrance Ncube. UFrance Ncube laye ohlala khona-ke laphana-ke endaweni yaseSholotsho ongumhlali wakhona. Ibizo lomculo lo esiwuculayo ubizwa ngokuthi imvunulo kamzilikazi owela ngaphansi kwe-Afro Jazz. Ingoma lezi ingoma ezijule kakhulu njalo ezifundisa kakhulu ngendaba yesiko lakithi lapho ezivela khona.
Lomkhipheni leqembu lakhe imvunulo kaMzilikazi uthi laye kulabaculi abamenza wangena kwezomculo.
Okwangenza ngafuna ukuhlabela okwangisibhayayo ngabantu abanjengabo Allen Ndoda obakumadala boy yibo abantu abangiphusha kakhulu kule zinto zomculo. Kodwa kuthe ukuhamba kwezikhathi ngathola-ke sekukhona nami laphana engizikhethela khona engikuthanda kakhulu okufana layo yona le Afro Jazz laphana engikubone noma ngithi engikuthandele ngikubonela ebantwini abafana lobaba uMajayivana labantu abafana labomzwakhe Mvuli oyuma sekela.
Na Chabangu abalaleli bengalithola ngapi nxa befuna ukwazi ngezomculo wenu?
Siyatholakala kuma social media ke wonke ama page lapho ungasilandela khona uyasithola Instagram, Twitter, ngisho la ku YouTube uthi nje imvunulo kaMzilikazi uyakuthola konke okumnandi. Ngilithembisa ngithi mina ikhona ingoma esendleleni ke ikhona ingoma isingi lapha la esendleleni
besiphethe umculo wemvunulo kaMzilikazi bemelwe umkhokheli Chabangu esimkhipha sivala uhlelo Woza Woza Friday mpelasonto emnandikili lonke igama lami Ezra Chisa Sibanda.
Sigamos ligados.
zendaba ebesilazo uhlangothi lukamsitheli lusungule namhla umkhankaso wokuhambela uzulu ezigabeni zelizwe ukuthi abhalisele ukuthola incwadi zokuzalwa izithupha lokungeniswa kuluhlu lwabavoti. Elerashiya lithi ibutho lakwele Ukraine namhla libhombe elizweni leli endaweni yokuthengisela amafutha ezimoda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.